Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro nyamafufu 31 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi.
Mamezhazi arikutorwa nebazi reutano reMinistry of Health. Tingati mamezhazi akanaka ari kubatsira kuti chirwere chikwanise kunge chichidzikira nekuti mukaperekedza pasvondo ratabuda iri. Makezi zedu aneka kuda kuratidza kuti pamwe akuda kutanga kuzodzika.
Uwandu wevanhu vari kubatwa neCOVID-19 munyika unoramba uchiderera zvishoma.
Tinovimba kuti gweta raHugo Chimono naChiremba wake vachakwanisa kupa chikumbiro chekuti hopewo achimbidzike kuendeswa kuchipatara. Unorambwa ari iko kwete kuti arambe ari kumutorongo kuchikurupi.
Mutori wenhau hopewo Chimono anonzi ave kurwara ari mujeri rechikurubhi maximum security prison.
They are serious men on a mission. Vari serious business ravanga vafambira. Vakamira pagedhi pedu vakanga vakabloka gedhi hombe rinovhura garaji remotokari.
Dzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzoenda muupoteri dzichiti dziri kutya kupambwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau zedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu chete ndovakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, pavanhu mazana matanhatu nevaviri kana kuti 602 vakavhenekwa uye hapana kana mumwe chete akafa. Vanhu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 ava vose havana nhoroondo yekumboshanya kunze kwenyika. Izvi zvavekureva kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wasvika pazviuru zvitanhatu zvine mazana mana negumi nevaviri kana kuti 6414. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pazana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 196. Vanhu vapora vanosvika zviuru zvishanu zvine makumi matanhatu nemumwe kana kuti 5061. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu vashanu kuMashonaland East. Mukuzeya nezvemamiriro ezvinhu munyaya dzekurwisana neCOVID-19, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Edmore Jokwiro.
COVID-19 tiri kuona kuti chirwere cheCOVID-19 izvozvo tingati senyika tava inonzi community transmission. Community transmission inoreva iyo kuti chirwere chamunyika muno tane makeses anenge achinzi ari local, makeses evanhu vasina kumbobvira vafamba kubuda muno muZimbabwe. Pakatanga chirwere 20 March charangarira pataita zvirongwa zvataidiscussa about COVID-19. Tainyanya kurerekera tichitarisa nyaya yevanhu vanga vachidzoka kubva muZimbabwe kubva kuna South Africa, Botswana nedzimwe nyika, nekuti chirwere cheCOVID-19 initially muZimbabwe chakauya nevanhu vanga vachifamba vabva kwachachiri kune dzimwe nyika, atinoti maimported cases. But pari zvino Zimbabwe yasvika pastage yekuti yacommit transmission, kureva kuti makeses mazhinji aakuitika, 80% yemakeses ava local kana kuti ari kubva muno munyika yeZimbabwe. So izvozvo zvinoreva kuti kana chirwere chamustage local transmission tinofanirwa kutowedzera kuita matanho ekudzivirira, nekuti chirwere chinenge chapese pese chiri mucommunity chiri kutenderera. Asi pane masigns ari kutaridza kuti pada zvinogona kungofamba zvakanaka chirwere ichi, mamezhazi arikutorwa nebazi reutano reMinistry of Health. Tingati mamezhazi akanaka ari kubatsira kuti chirwere chikwanise kunge chichidzikira, nekuti mukaperekedza pasvondo ratabuda iri ma cases edu ane kakuda kuratidza kuti pamwe akuda kutanga kuzodzika.
Chii chingaitwe neveruzhinji kuti vasawanikwe vachibatwa nechirwere ichi?
Vanhu vakaramba vachingotevedza zvavari kudzidziswa, kugeza maoko, social distancing, kuminimiza kufamba, those things zvinenge zviri kubatsira zvakanyanyisa kuti chirwere ichi chikonteineke, makesi ari kuoneka aite mashoni. So ndingangoti chirwere cheCOVID-19 chavamo muno munyika, chichirimo, chine kakutaridza kekuti chinogona kunenge chakuda kudzikira. Asi musoro ratapfuura iruriri kuti taona kuti vanhu vari kufa nechirwere cheCOVID vawedzera zvakanyanyisa, kureva kuti tiri kufanira kuramba tichizvidzivirira, tichengetedze vakwegura vari mucommunity nevamwe vanenge vane zvimwe zvirwere, because chirwere cheCOVID chinonyanya kucomplicata mune vanhu vakwegura uye vanenge vane zvimwe zvirwere vanonzi macomorbidities pachirungu.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Edmore Jokwiro vari parunhare kunyanga naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 29,589. Vapora vave kuda kusvika zviuru mazana mapfumbamwe zvine makumi manomwe nezvishanu kana kuti 975,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti 25 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndo muchine vanhu vari pamusoro mukubatwa nechirwere ichi pasi rose. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere nezvitatu kana kuti 183,000. Vafa pasi rose vadarika zviuru mazana masere zvine makumi mana nezvitanhatu kana kuti 846,000. Vapora vachidarika mamiriyoni gumi nematanhatu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 16.6 million. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono, uyo ari muusungwa kujeri repamusoro-soro rechikurubhi Maximum Security Prison, anonzi haasi kunzwa zvakanaka, izvo zvaita kuti magweta ake amhanyireko kunomuona. Rimwe remagweta aChingono vaDouglas Coltart veZimbabwe Lawyers for Human Rights vatenda kuStudio 7 kuti mutori wenhau uyu haasi kunzwa zvakanaka, izvo zvaita kuti vashevedze chiremba vake kuti amuone nekukasika. Panguva yataenda pamhepo vaColtart vanga vasati vatizivisa kuti chiremba ati chii chaizvo chiri kusimbirira Chingono. Asi mukuru wesangano remagweta iri muzvari Roslyn Hans vaudzawo Studio 7 kuti kunyanga hazvo magweta akaudzwa nachiremba havakwanisi kuzivisa veruzhinji zviri kubata Chingono kunze kwekunge iye mbune ava pamvumo yekutaura kuti anoda here kuti ruzhinji ruzive kuti ari kurwara nei. Chingono, uyo akasungwa mwedzi wapera muna Chikunguru, ari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Chingono akasungwa pamwe chete nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume, uye vese vari kunyimwa mukana wekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vakasungwawo mwedzi uno vachipomerwa mhosva imwe cheteyo, uye vanga vari mudare nhasi kuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo. Nyaya yavaSikala yanzi iri kuenderera mberi mangwana ichinzwika mudare. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services Superintendent Mayor Kanyezi, asi vakamboudza bepanhau reHerald kuti vaChingono vari kungobatwawo sezvinoitwa vasungwa vose vari mumajeri pasina kutyora kodzero dzavo. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vanoti zvakakosha zvikuru kuti hurumende ipe mukana kuna Chingono wekuti amhanyiswe kuchipatara chaanoda kuti aonekwe navana mazvikokota nekukasika, sezvo mumajeri muine mukana wekuti vanhu vanotapurirana zvirwere. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sesangano reHuman Rights Watch tenge tatombotaura kare kuti nguva ino yedenda reCovid-19 vasungwa vafanira kuti vachengetwe vari mukati mematorongo kana vasati vatongwa ngavatonge vachibva kumba nekuti zvirwere zvinowanda panenge pakawandisa vasungwa vari pamwe chete uyezve hapana zvikonzero zvekuti wopo chimoro ange achichengetwa ari muchitokisi. Nekudaro tinovimba kuti gweta rawopo chimono naachiremba wake vachakwanisa kupa chikumbiro chekuti wopo achimbidzike kuendeswa kuchipatara onorapwa ariko kwete kuti arambe ari mutorongo kuchikurubhi.
Tinoona kuti kujeru vakwanisa kubvumidza gweta rahope nachiremba wake kuti vange vachikwanisa kuya kunomuona. Zvii zvamungataurawo padanho iroro panyaya dzekodzero dzevanhu?
Zvakakosha zvaitwa tinozvigamuchira kuti gweta rahope chimono nachiremba vakwanisa kubvumidzwa kuti vamuone. Izvozvo ikodzero yemunhu wese anenge akasungwa ari muusungwa. Asi chinokosha ndechekuti vachitora matanho anoenda mberi ekugadzira utano nekuchengetedza utano hwahope chimono. Zvoreva kuti kana paine chikumbiro chekuti amhanyiswe kuchipatara ngachigamuchirwe nechimbi chimbi kwete kuti vapedze nguva. Nekuti zvinokosha kuti apuwe zveutano zvakaringana zvepamusorosoro nenguva isipi.
Tiri kuonawo kuti chimono anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kakwana kuita katatu kunyange hazvo mangwana ari kutariswa kudzoka zvakare kudare. Zvii zvamungataura pamusoro pekuramba achinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Tiri kuyeuchidza vematare edzimhosva kuti munhu wese anenge achipomerwa mhosva ane kodzero pasi pebumbiro remutemo reZimbabwe ra2013 kuti atendedzwe kuisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba. Ikodzero iyoyo iri mubumbiro remutemo, kureva kuti hurumende inofanira kuti iremekedze kodzero iyoyo kunze kwekunge paine zvimwe zvakakomba zvinotadzisa kuti hope chimono atongwa achibva kumba. Asi iko zvinokona kwedu kwatinoita hapana chinomutadzisa nekuti munyore ane mukurumbira anozivikanwa paanogara. Uyezve iko zvino Zimbabwe yakavhara mabhodha ese nekuda kwecoronavhairasi kwedenda recovid-19 kureva kuti haana kwaakakwanisa kuenda. Ngavamuregedze atongwe achibva kumba akagara zvakanaka zvinoita kuti utano hwake hudzokedzane.
Havanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiva mavhinga vari parunhare kuBritain neStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Nengo nomwe dzebato reMDC Alliance wedunhu remashandaland west dzinosanganisira nengo yeparamende amai konsili yachinanzvavana dzinoti dzatiza mudzimba zvichitevera kuda kupambwa kwadziri kuti dziri kuda kuitwa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi dzinoti dzakasvikirwa padzimba dzavo nemotokari chena yerudzi yedzinotakura veruzhinji yekombi pamwe nemotokari mbiri dzerudzi rweBenz dzisina kunyorwa. Kombi iyi inonzi yainge isina pekugarira kana kuti masits. Amai chinanzvavana vanoti ivo vainge vasiri pamba nguva yakasvika motokari idzi, asi mwana wavo uyo ane makore 14 akavazivisa panhare mbozha, ivo ndokuzivisa dzimwe nhengo sezvo chiitiko chekupambwa chakamboitika kwavari mugore ra2008. Amai chinanzvavana vanoti upenyu hwavo huri panjodzi huru zvichitevera kubvakachirwa nevanhu vavasingazive ava.
Varume vanoratidza kuti ma state security, they are serious men on a mission. Vari serious business ravanga vafambira. Vakamira pagedhi pedu vakanga vakabloka gedhi hombe rinovhura garaji remotikari. Saka mukuzoona kuti mota dzese mukati hamuna, ndinoona ndopavakaona kuti hatipo pamba apa. Saka havana kuzopinda nekupaza nokupinda mukati, asi vakaramba votenderera vachienda mumaactivists ese emusangano wedu weMDC Alliance.
Vanotiwo vanhu ava vanonzi vakasvikovhara gedhi ravo nemotokari yavo chiratidzo chekuti vaida kuvadzivirira pamba kuti vava pambe vachiti vave kutyira kudzokera kumba kwavo.
Pamba ndio chaiko kwavaida nokuti kana munhu achikublokera gedhi raunobuda naro nemota anga achivharira kuti usatiza kana ndisina kutiza kuda kundidii kuda kunditakura. So they wanted to abduct us. Asi iye zvinoiso lucky enough tanga tabuda kunoita basa redu reparliament. Right now tiri kudiwa kuma test eCovid ndozvatava tafambira. Pamba pacho hatipo zvedu asi panotyisa kudzoka hatiyazva kuti tikadzoka hatipambiwe here uye kana tapambwa zvichanogumira kupi.
Imwe nhengo yeMDC Alliance yakasvikirwa pamba vaLloyd Tarumbwa vanoti varara muchikomo chiri pedyo neBhangeji mushure mekunge vatiza munguva dzenomwe manheru apfuura.
Ndaina norara mugomo pane pagomo pane zvibadhozo ndaina ndaina nemadzimai vangariko ngokwatarara soizvo zvingokwatiri.
Sachigarawo MDC Alliance mudunhu rematshonaland west varalph Magunje vanoti utungamiriri hwebato ravo mudunhu hwave kugara hwakabatira hura mumaoko nekuda kwekuteverwa nevavengi vavasingazive.
MDC Alliance yomumash west tiri kushushikana nezviri kuitwa vatungamiriri vedu provincial leadership maMPs edu nemasenators edu kuti tiri kuteerwa nemastate security agents. Izvozvi mai chinanzvawana nezuro havana kutorara pamba vakatorara musango.
Uku wamutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Squatayo vanoti hurumende ZANUPF ndiyo yopa kuti munyika muite semaberekera ingwe.
Saka izvezvi ndichitaura kudai vanhu vekuBhangeti mamembers eparty yedu vari kurarama vari musango vatotiza dzimba dzavo kutya huku inodya mazai ayo.
Zvichakadaro vaJoshua Tinguluve vakasvikirwa kumba kwavo nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiya varova muzukuru wavo wemudzimai vave muupotori kuSouth Africa. Vanguluve vanoti vari kuvhimwa nekuda kwekuti vari kufungidzirwa kuti vainge vari pakati pevanhu vaida kuratidzira musi wa31 Chikunguru. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Ncube kuti tinzwe nezvenyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo riri kutonga reZANUPF vari kuramba nyaya yekuti munyika muri kutorwa kodzero dzevanhu vachiti vanopikisa vachipesvedzerwa nehurumende dzekunze ndivo vari kukonzera kusagadzikana munyika. Vanopikisa vanoti zvave kutoda mutongi Gava sezvo vave kuponderwa musaga sekitsi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Gurukota runoona nezvemari muzvinafundo muTuli Ncube nhasi vazivisa kuti hurumende icharipa minda uye zvekurimisa zvakatorerwa varimi vose vainge vaine minda yakatorwa nechisimba nehurumende kunyange hurumende dzavo dzainge dziine zvibvumirano kana kuti bilateral agreements neZimbabwe. Izvi zvakaitika pakugoverwa patsva kweminda kubva kuvachena ichipiwa vatema kutanga muna 2000. VaNcube vataura mashoko aya kumahofisi ehurumende emunhu mutapa nhasi mushure mekuita musangano nevarimi vachena vakanyorerana nehurumende chibvumirano chinonzi Global Compensation Deed. Vatiwo hurumende iri kuda kuti nyika ikohwe pakuru nekudaro ichashanda nevarimi vachena ava kuti vape ruzivo kuvarimi vechitema. Vati vachena vachiri kurima vanyorese kuhurumende kuti zvavari kuita zvinge zviri pamutemo. VaNcube vatiwo varimi vanenge vabvuma kupiwa minwe minda nehurumende havazopiwi mari yemuripo. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeSudan nevamwe vanga vakaipandukira nhasi vanyorerana chibvumirano chakakosha zvikuru chekumisa hondo yanga yave nemakore 10 nemanomwe. Chibvumirano ichi chanyoreranwa munyika yakavakidzana neSudan yeSouth Sudan. Asi pachine zvimwe zvikwata zviviri zvakapandukira hurumende iyi zvisati zvatenderana nechibvumirano ichi. Mashoko ari kubva kuJapan anoti mukuru wedare remakurukota rekuJapan vaYoshihide Suga vari kutarisirwa kuti vachaedza kuti vatore chigaro chakasiyiwa nemutungamiri wehurumende wenyika iyi vaShinzo Abe. vari kutarisirwa kuzivisa svondo rino kuti vari kuda kutungamira bato riri kutonga reLiberal Democratic Party. Vamwe vari kuda chigaro ichi vanosanganisira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaShigeru Ishiba uye vaive gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFumio Kishida. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa musi wa14 Gunyana. VaAbi ava nemakore 56 nemashanu ekuberekwa vakaziya basa vachiti utano hwavo hauna kumira zvakanaka. Gavhuna vekuOregon muAmerica amai Kate Brown vari kukurudzira vatungamiri vedunhu iri kuti vaise misoro pamwe chete mukuedza kupedza kuratidzira kuri kuitwa muPortland. Vari kuratidzira ndeve Black Lives Matter vave kupikiswa nevamwe vari kuzviti Patriot Prayer vanobva kuWashington State. Pave nekukandirana makobvu nematete pakati pebato remaDemocrats riri kutungamira kuPortland uye bato remaRepublicans remutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti ndiani ari kukonzera mhirizhonga mudhorobha iri. Panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika, chimwe chirongwa chiri kutungamirwa nesangano reWorld Health Organization chiri kubatsira kuunza pundutso kumadzimai ekumaNicaland. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Amai Patience Mahlatini, mudzimai ane makore 33 nemasere uye vachigara mubhuku rekwamuchaendepi kumaruwa ekwamundanda pasi pashe mapungwana kuchipinge. Amai Mahlatini vaive nemusha wavo wakanaka, asi ndemumwe wevanhu vakawanda vemunzvimbo iyi vane misha yakaparadzwa nedutu mupengo recyclone Idai gore rakapera. Kunyange hazvo paive nenguva inopfuura gore izvi zvaitika, vanoti nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika havasati vakwanisa kugadzirisa musha wavo zvizere.
Tanga tine imba yanga yakairi kumukudzasi yanga ine 2 rooms yaka destroy ne cyclone idai zvekuti haitoiti kuti iripewa. Iri kumusoro yanga iri zvidhina yanga ine 3 months yapera kuhakwa. Mukaiona yane 2 mapattern pairi kuti tirikungogadzirisa pashoma zvinoenderana nekuona pashoma patinoona kuri kuda kuti tione pekugara. Saka mbari zvinezvi hatina musha wakanasa kukwana kana kuti musha watinogutsikana ndiona kuti tigare nemhuri.
Amai Mahlatini anobatsira murume wavo kuriritira mhuri nekuita mabasa epamusha akasiyana siyana kusanganisira kurima. Asi vanoti kubva pakaitika dutu mupengo Idai utano hwavo hauna kuzomira zvakanaka, vachitizve vaitadza kuenda kuchipatara kunoona chiremba nekuda kwekushaya mari. Amai Mahlatini ndemumwe wevanhu vekwamundanda vakakwanisa kuonekwa nachiremba pachena munguva pfupi yapfuura pasi pechirongwa chinotungamirwa nesangano reWorld Health Organization cheZimbabwe Idai Recovery Project, icho chinobatsira kuendesa madhokotera navana mukoti kuti vanoona vanhu munharaunda dzavanogara. Mumwe mugari wekwamundanda muzvare Yuli Moyo vakakwanisa kubatsirwawo pasi pechirongwa chekuunza utano kuvanhu ichi. Muzvare Moyo vanoti vange vavewo nenguva vasinganzwe zvakanaka asi vasingakwanisi kuenda kuchipatara nekuda kwekushayawo mari yekufambisa.
Ndanga ndatowa nenguva ndichirwara asi ndisingakwanisi kuenda kunoona chiremba nekuti mari zvinhu zvakaoma. Saka ndisingakwanisi kana kuenda ikoko asi kuburikidza nachiremba namukoti wauya kunoku ndoti nyasha dzaMwari dzatawanirwa mukati menzvimbo ino.
Chipatara chikuru chiri pedyo nekwamundanda ndeche Mount Selinda Hospital, icho chinove makiromita anopfuura 20 kubva munzvimbo iyi. Kwenzi Clinic ndiyo inoshandiswa nevanhu vakawanda vemunharaunda, asi sezvinowanzokuitika muzvipatara nemakirinika emunyika kunyanya ekumaruwa, pakirinika apa panowanzoshayikwa mishonga sezvakatsanangurwa navaDavid Makuyana, mumwe mugari wemunzvimbo iyi. VaMakuyana vanoti vave nenguva inopfuura gore vachinzwa nzeve nemazino uye vakakwanisawo kubatsirwa pasi pechirongwa ichi.
Pandaimboenda pakiriniki yedu iri padhuze taingoendepo tichibatsirwa, asi nenyaya yekuti mishonga dziri kungonetsawo mazuva ano muchipatara tainga takarifeiwa kuna dokta kunova kuchipinge kunoda 45 km kuendeko. Ndanga ndichingoerengera nekutsvaga masende acho because kunodiwa maconsultation fees nezvekuzobhadhara. Saka pandangonzwa kuti achiremba vachauya vachizobatsira ndafara kuti ndangaonaiswa mukana wekundoona chiremba.
Gwaro reZimbabwe Vulnerable Assessment Committee ZIMVAC rakaburitsa muna kukadzi wegore rino iro rinonzi Food and Nutrition Security Update rinoti zvikamu 21 kubva muzana zvevanhu vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS munyika zvinosiya chirongwa cheantiretroviral therapy nekuda kwekushaya mari yekufambisa kuenda kunotora mishonga iyi kuzvipatara kana makiriniki avanofanirwa kuwana mishonga iyi. kushaya mari yekuenda kuzvipatara idambudziko rakatarisana nevanhu vakawanda munyika. Mukuru wechirongwa cheZEP kuchipinge Dr. Nyasha Musia vanoti chirongwa chakadai chinorerutsira veruzhinji vanoshaya.
Tuedza kuda kubatsira vanhu vakabatikana kuti vakwanise kusvika kuzvipatara.
Mushandi musangano reWHO Muzvare Noria Pasi vanoti chirongwa ichi chinodzidzisa vanoshanda mune zveutano nezvechirwere cheCovid vozodzidzisa veruzhinji.
Tinodzidzisa vashandi vedu isu pamwe chete neveushandi vehurumende. Tinovadzidzisa yatinoti infection prevention and control. Kuzvidzivirira ivo pachavo vasabatwa neCovid uye ivo vasapa Covid kune vanhu vavanoshanda nawo. Uye vanodzidziswawo inonzi case management kuti kana vachinge vasangana nevanenge vachirwara nechirwere ichi vanovarapa sei.
Chirongwa chezveutano ichi chakatangwa muna kukadzi wegore rino nerubatsiro rwemari yekuAmerica inosvika miriyoni imwe chete yakabva kuWorld Bank uye chiri kuitwa kuchipinge nekuchimanimani. Chirongwa ichi chiri kusiya vanhu vakawanda vachinyemwerera nemufaro sezvo chiri kuvabatsira munguva yavanenge vasingakwanisi kuzvibatsira nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nedzeutano. Ndakamirira Studio 7 pamundanda Primary School kuChipinge, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vatambi vemuZimbabwe vari kuSouth Africa sezvo zvikwata zvavo zvenhabvu zvatarisana nekubuda muABSA Premiership. Kwasara mitambo miviri chete kuti mwaka upetwe. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvikwata zviri kutatarika zvinoti Polokwane City, Black Leopards, Baroka neAmazulu. Ezve zvikaitika, vatambi ava vanofanira kutsvaga rimwe basa nechimbi chimbi kana kuzvipira kuenda kuNational First Division nekuti kudzoka kumba hakukomborere. Polokwane City iyo inotambirwa naGeorge Chigova, Carlton Mashumba naWalter Msona yakawira pasi pasi pegungano reABSA Premiership yaita mangange 0-0 neBloemfontein Celtic neZuro. Polokwane City ine mapoints makumi maviri nemashanu ichiteverwa neBlack Leopards iyo ine mapoints makumi maviri nematanhatu. Vamwe vatambi vari muhondo yekuti varambe vari muPSL ndiElvis Chipezeze weBaroka pamwe naTalent yawapiwa Ovid Karuru naButhulezwe Mube veAmazulu. AmaZulu neBaroka dzakaenzana pamapoints anova makumi maviri nemasere asi dzinokwanisa kudarikwa nePolokwane neLeopards mumitambo miviri yasara. Baroka yakambozvirerutsira nezuro apo yakaita zvaive zvisingatarisirwe nekurova Mamelodi Sundowns 1-0. Chipezeze haana kutamba mumutambo uyu nemhaka yemakadhi ake akawandisa. Muteveri wechikwata cheHarare City vatatenda Mpariwa vanoti vatambi ava vanofanira kurwira basa ravo nekuti upenyu muZimbabwe hwakaoma.
Ngavatongoramba varikoko vatsvagi mabasa evarikoko vachitamba bhoreko bhozi ava vakadzoka kunoku zvinhu zvakaoma muZimbabwe zvakaoma bhozi kunoku hakutomborina kana mari ngavaramba vachitamba ikoko kujosa kwavariko.
Golden Arrows iyo inotambirwa naNox Mtizwa, Dani Piri naDivine Lunga yapunyuka murutsva kunyange yazvo yakarohwa 4-1 neCape Town City. Mutizwa uyo akanwisa chibodzwa cheArrows asiwa nechibodzwa chimwe chete naGabadino Mango weOrlando Pirates uyo ari kutungamira pazvibodzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kusanganikwa nazvo mukurwisana nedenda reCovid-19. Tiri kutarisawo nyaya yegukura hundi nenyaya yekodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 31 kuNcwabakazi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe njalo emhlabeni jikelele sebe yizigidi ezingamachumi edlula amabili lanhlano 25.2 million.
Loku kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumela ukungahambelani labo baza kuhlukumeza kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokuphakathi.
Amagqwetha entathelizindaba uHopewell Chingono olokhe evalelwe eChikurubi athi usegula.
Ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa njalo laye uTawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa.
Ibandla leMDC Alliance selimise unkosazana Tendai Masocha ukuba ngomgcinisihlalo ohlangothi lwabesifazana kobulawayo phezu kokuthunjwa kukaMujahid. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6412 abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Asebebulewe ilumkhuhlane bangamakhulu phose amabili 196 kuthi asebesindile bazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5061 emazweni asezwekazi leAfrika asebebanjwele umkhuhlane sebephezu kwesigidi 1,245,230. Asebefile bona bazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 29,589. Abe kolishi le John Hopkins University bathi emhlabeni jikelele asebebanjwele umkhuhlane sebeyizigidi ezingamachumi edlula amabili lanhlanu 25.2 million. Kuthi asebefile bona sebephose bafike kusigidi 846,961. Amagqwetha entathelizindaba uHopewell Chingono yena osedlulise inyanga evalelwe ejele leChikurubi njalo esiyalelwe kathathu ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail athi uChingono usegula ngakho athi kumele elatshwe ngesiphangiphangi. UMavis Gama usethulela loludaba.
Elinye lamagqwetha kaChingono umnumzana Doug Coulthard ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi umethekelele eChikurubi ngemva kokuba enze isicelo sesiphangiphangi ukuthi ufuna ukubonana lamagqwetha akhe. UColtat ufakaza ukuba ngempela akezwa kuhle uChingono njalo besalindele ukucetshiswa ngudokotela wakhe ukuthi kuthathwe manyathelo bani. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulusizi okwenzakala kuHopewell Chingono labanye abagoqela umkhokheli weTransform Zimbabwe onguye njalo umgcinisihlalo we-31st July Movement umnumzana Jacob Ngaruvume labanye abalokhe beyalelwa izicelo zokuhlawulela isibambiso sebail.
Lokhu kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumela ukungahambelani labo baza kuhlukumeza kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokuphakathi njalo kuyindlela yokwethusela ngulo lalo ozafuna ukuphikisa uhulumende.
UChingono Ungari Vume, lomsekeli womgcinisihlalo ebandleni le-MDC Alliance, umnumzana Job Sikhala, betheswa nguhulumende umlandu wokutshotshozela uZulu ukuba atshengisele ngodlakela uhlelo olwaluqoqwe ukwenziwa mhlaka 31 Ntulikazi ngenjongo yokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi wenhlanganiso yezokholo eyeZimbabwe Divine Destiny, uBishop Anselmo Magaya, uthi okukhulunywa ngombuso okhona akusilo cala ngoba kukhona lasembhalweni ukuthi ababusayo batshelwe ngamaphutha abo.
I can say this anywhere before anybody. God.
Lokhu ngiyakutsho yiloba ngingaphi njalo kungelani lokuthi ngiphambi kukabani. UNkulunkulu nguye oguqula umbuso. Ike likhangele umbhalo kugwalo lukaDaniel. UDaniel isahluko sesibili kuvesi ka-21 uyatsho ukuba uNkulunkulu uyawasusa amakhosi ezikhundleni zabo lapho sesifikile isikhathi sokuba basuswe. Enguye njalo owabeka kulezi zikhundla uyayiguqula imibuso. Angithi singaze savuma ukwethuselwa ke ngale ndawa yokususwa lokubekwa kwemibuso luhlelo lukaNkulunkulu lolo. Ukubona ukuthi amakhosi ayabekwa ezikhundleni ngezikhathi ezifaneleyo aphinde asuswe njalo.
Gender to ensure kings are put in place in specific seasons and removed as well. Now,
ukhangelelwe ukuphindela emthethwandaba ngolwesithathu uChingono ukuze kuhlaziywe udaba lwesikhalazo sakhe sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili. Olunye udaba obemela iKhuwatsana East edale lephalamende osewaxotshwayo umnumzana Charlton Wende owe-MDC Alliance utshelwe ukuba abuyisele incwadi yakhe yohambisa yohlobo lwe-diplomatic passport aphiwe leyo ayelayo esetshenziswa ngumuntu wonke. Encwadini elotshelwe uWende ngumabhalane omkhulu wedala lephalamende umnumzana Kennedy Chokuda uthi lokhu kwenziwa ngesizathu sokuba engaselilunga ledale njengoba waxotshwa ngaphansi kweziqondiso zomkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe bayalisola lelinyathelo eselithathwa lidale lephalamende okusekelwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube.
Engizibuza khona ukuthi kungabe kuyinto yini esemqoka yini kathesi masikhangisana le parliament, i-business ye-parliament. Akulabo nkinga ukuthi bebathi beletha ama-diplomatic passports kodwa yindaba ebayikhontesta labo emthethwandaba. Ukuthi kungathi kuyisikhathi se-lockdown kukunje amabhoda lawo evaliwe kube busy abantu bethathelwa ama-diplomatic passport.
Encwadini yakhe uChokuda ayilobele uWende phezu kwalolu daba ukubeke sobala ukuba leli nyathelo lithathwa nje kulandelwa okwavunyelanwa ngompandulanya kenye lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athi kumele amalunga edale lephalamende batholiswe ama-diplomatic passports azosetshenziswa kuphela ngesikhathi bengamalunga alelo dale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Olwela amalungelo oluntu obalekele kwele South Africa kumaviki asanda kwedlula umnumzana Mzaca Ngulube kanye lomzukulu wakhe oke wathunja watshaywa eZimbabwe uNkosazana Noxolo Maphosa bathi sebehlukuluzwa njalo ngabantu abathi ngamalunga eZANU-PF kumbe abasebenzela uhulumende khonale kwele South Africa. UMaphosa wathunjwa ngabantu ababedinga umalumakhe uNgulube kunyanga edluleyo bamhlukuluza kakubi okwabangela ukuthi ababili laba babaleke baye kwele South Africa. Kodwa uNgulube uthi sokulabantu abacabangela ukuthi ngabeZANU-PF asebetshona bebalandela khonale eSouth Africa. UNgulube utshele iStudio 7 ukuthi kumalanga asanda kwedlula balandelwe ngenye imota ngemva kokuchotoza umbuso weZANU-PF emsakazweni weSABC okwabangela ukuthi babaleke bayephephela emapholiseni.
ESouth Africa ngilandelwe ngenxa yokuthi vele abantu bezanu bagcwele indawo yonke kubo kunye basebenzisa ama-IP ifoni yamadayisensi ezimbabwe babesebedinga ilocation balandele zagijimisana sibili kakhulu ngemota ngaze ngathola ukucatsha emapholiseni yani ejubo station.
Lilutholile yini usizo emapoliseni?
Sitholile usizo olwe escort sisuka emapoliseni, yamapolisa ahlomileyo sesiya lapha endaweni siyakhona ukucatshe khona. Njalo lokuthi siyibeke indaba yethu emapoliseni baphezu kophenyo lokuthi bachwayisise babone ukuthi ngama-cameras le moto eFortuna eyayisigijimisa ama-number plates ayo ami njani ukuze badinge umnikazi wayo onguye wayehamba eyigijimisa.
Kuyini ongathanda ukuthi abantu babekwazi ngesimo okiso kanye lonoxolo?
Engakutho njengoba labona kusukela mhlaka 29 bekwatule endlini ngimi ngingekho besethusela abantwana kwalandela mhlaka 8 ku-Agasti ethumbu noxolo. Kutshengisele sobala ukuthi laba madoda ngamadoda angahlekiyo njalo angadlaliyo. Engakutho ukuthi abantu bananzelele kakhulu ukuthi iZANU-PF isikhathi esiyiso isisesikhathi sokuthi ayisancengi sibulala abantu sisidla abantu njengoba ibivele isidla isikhathi sekugura wonke kokelwa ngumnanga khona lowo obusayo. Ithemba esinalo silalo kugovernment yeSouth Africa lamapolisa ukuthi bazaphenyisisa lolu daba luphume egcekeni bobabe yibo abazasincedisa esingathi i-protection sibona lapha. Ngoba nxa kuyona iyabe isedlulile abantu bebona indlela abantu abahlukuzwa ngayo noxolo umuntu wesintwana indlela ahlukuzwa ngayo iZANU-PF abantu bazagcina betshintshela ekwezabo izandla ngoba lokhu kutshengisa ukuthi lathi singabantu siyahlonipha umthetho but nxa umthetho ungasasiprotekthanga abantu bazakwanisa ukuthi abayenze khona lokhu okwenziwa izikhiwi ngoba umzaca angabatholerata kodwa abanye abantu bagcine sebesenza lokhu abakwenzayo ubona bezaniphefu ukuthi bayabulala abantu bayenzani yinto ezabakhona kodwa into engayitsho ebantu ukuthi abantu balimuke kakhulu ngoba iZANU-PF kathesi isibulala into esisweni usebesele ukuthi bengenzani sebefikile komkhonomi njalo soyisikhathi sokuthi babone ukuthi into engcono kiwe ukuthi babulale kanti sesikhona siphephile. Ngiyabonga isupport yenu bonke bantu bakithi elisincedisa ngayo sibanika senzenye ngokumzabalazi ungomuntu wokuthi silungise ilizwe lethu. Ilizwe ngelethu sonke eleZimbabwe ukuthi sonke sifisa ukuthi abantu
umnumzana Mzaca Ngulube ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo webandla leZANU-PF eSouth Africa umnumzana Kennedy Mandaza, yena olandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo ahlukuluza uNgulubelo noxolo. UMandaza uthi ababili laba kumele basebenze lamapolisa ukuze kubotshwe abahlukuluzi babo.
While we empathize and sympathize with the two activists that we referred to, we are really disturbed as ZANU-PF of the allegations that are leveled against members of our party that reside in South Africa. We must hasten to say that we have no reason and time to follow them or any other person for that matter.
Lanxasi lusizi kakhulu ngokwenzakala kwababili laba. Kuyasikhathaza njengeZANU-PF ukuthi bathi amalunga ethu yiwo abalandelayo. Okumele ngiphange ngikushi ukuthi asilazisatho ngumbe isikhathi sokuthi sitshone silandelana labantu. Amalunga ethu alapha eSouth Africa aphatheke ngokuphandela izimuli zawo njengaye wonke umuntu. Hathi ukuchona inyizala leZimbabwe. Ngakho siyakulandula ukuthi ababili laba bayalandelwa ngamalunga eZANU-PF. Silethemba bazasebenza lamapolisa eSouth Africa ukuze kubotshwe labo abathi bayabalandela.
Because it is also in our interest as ZANU-PF that we have answers to these acts that dent the image of our party as well as that of our country.
Umnumzana Kennedy Mandaza ngumgcini sihlalo webandla leZANU-PF kwele South Africa. Sihlalo wabesifazana kubandla leMDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tendai Masocha uthi uzizwa ehlukumezekile kakhulu ngabantu abacabangela ukuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa. IMDC Alliance imise uMasocha umsebenzi owesikhulu. UMutshehiwa uthi ngesikhathi ethunjwa wayelomasotsha emoteni, yena athi wayethwele amaphetshana ayelotshwe ukuthi iZANU-PF kumele isuke embusweni. Lokhu kwenze abanye banakanela ukuthi unkosazana Masotsha engaba wayesebenza labathumbi bakaMuchehiwa ngoba besithi kungani yena engabotshwanga. Kodwa uMasotsha uthi laye wabotshwa kepha waphanga wakhululwa. Uthi njalo ngemva kokukhululwa wathunjwa ngabantu angabaziyo bayamtshaya bamhlukuluza kakubi. UMasotsha utshele iStudio 7 ukuthi akalasandla kudaba lukaMuchehiwa njalo uthi indlela aphathwa ngayo ngalolu daba isimdabule inhliziyo ngoba laye ungumuntu owahlukuluzwayo.
Engakutsho ebantwini abacabangelayo ukuthi ngabe ngaphatheka ekuthunjeni kukaThawanda Mchehiwa ngithi hayi bavunyelwe, umuntu wonke uvunyelwe ucabanga ngendlela acabangela ngayo, kodwa mina engikwaziyo ukuthi ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa, njalo laye uThawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa. Deep down in his heart uyakwazi ukuthi ngendlela abesisebenza ngayo. Azane lo Thawanda kwamalanga amathathu sisenza iproject esasiyenza sifisa ukuthi iphumelele. Akula ucabangelana esibe lakho ngaphandle kwesehlakalo sono sesisehleleyo esisenza abantu becabangile khona lokho ngoba isonke isikhathi isitha vele singena ngomkenke. So into enginanzelelayo ukuthi kube lezitha ezihle zasebenzisa leli ithuba izayenza amaqhinga azo ukuthi zibambanise udaba lwami lezimpi esiyabe sivele silazo, njengoba uyazi ukuthi indlu lendlu iyabe ilakho kuyabe kukhona ukulwisana kwalokhu lalokhyana, you know, kujwayelekile kukhona kwezembangazwe ukuthi labe lindawonye kodwa kube lalokhu lalokhyana elabe lingani alizwanani khona. So kuba labantu njalo those who take opportunity ngama cases anje. Kodwa ngithi ebantwini abakholelwa kimi la kunkokhelo yami ukuthi they must remain resolute and focused, mina ngilacala engalenzayo njalo it's only the truth that shall set me free.
UThawanda uthi wahlukuluzwa ngendlela embi kakhulu, watshaywa lalamhlanje izinso zakhe lokho ezingasebenzi kuhle. Wena uthi wahlukuluzwa lawe, wahlukuluzwa ngayiphi indlela?
Abantu abangihlukuluzayo mnewethu banjaya kakhulu sibili okungawayenza umzimba wami wangaphathekanga kahle. Ingatshaywa endaweni ezinjengaphansi kwenyawo, ezihlalweni nolemzimbeni nje uhlukuluzeka. Bangihlukuluza sibili ngendlela yokuthi lakathesi even psychologically angathi come together le kuyini kwakusenzakalo njalo kwakungani ngimsenzwa khona kuyana ababengenza khona. Kodwa hayi vele kupolitics lokho esikwenzayo siyabe sikukhangela ukuthi kwelinye ilanga kuzafika, njengoba ngikubona kusenzakala kwabanye kwelinye ilanga kuzafika kimi, yikho lokhu lami kwangihlela. But I'm still traumatized, I'm still trying to heal kulokhu engahlangana lakho. Kodwa bese ngiphinda ngisithi I'm now a victim who's being victimized. Kodwa hayi ngithi hayi kuvele kunjalo empini kodwa ngizanqoba kuphela.
Unkosazana Tendai Masotsha ngosemiswe libandla leMDC Alliance ukuba ngumgcinisihlalo walo wabesifazana kobulawayo. Ulife Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Ke singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMikhobe. Selisondela kwaba yizigidi eziyisithupha abantu asebefunyenywe bele COVID-19 kwele Melika. Lokhu leli gciwane laqhamuka liqalele kwele China ekuqaleni kwalonyaka. Abasekela amapholisa edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin khonapha eMelika babuthane izolo maduzane lalabo abatshekisela besola ucuku lwamapholisa ekudutshulweni lokubulawa konsundu uJacob Blake ngemva kokuvalwa kwele South Africa emizameni yokuvimba ukumemetheka ukuphatheka kwe-COVID-19, lelo lizwe seliqalile ukuyekethisa iziqondiso ze-lockdown ngokuvumela ukuvulwa kwamahotela. Lelo lizwe lithi njengoba imingcele yamazwe amaningi ivaliwe, bathatha inyathelo lokuvula amahotela ukuze kuthuthukisa umsebenzi wokwethekelela kwelizwe izalane zalelo lizwe. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMike Hove.
Abaphila lesimo se-albinism bathi impilo yabo isisengozini ngoba bebhekane lodubo lokukhonjwa ngeminwe ikakhulu ngabantwana bemalokitshini eHarare abatshelelwa eceleni ngabazali babo besithi bona yibo abaletha umkhuhlane we-COVID-19. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso emela abale-albinism, Alive Albinism Initiative, bathi bakhathazekile ngomkhuba omubi osuvela kuZulu wokubakhangelela ngelihlo lenzondo ngalesi sikhathi sokuqhamuka kwe-coronavirus besetheswa umlando wokuthwala lesi sifo. Unkosazana Kwenlisa Mushonga wale inhlanganiso uthi ngesikhathi bevele bethwele labo nzima ngokungenelisi ukusebenza bevalelwe ezindlini nge-lockdown ekhona elizweni, bengenelisi ukuzisebenzela ukuze bathole imali yokuzinakekela, sebengezelelwe indubo zabo ngabantu ababakhomba ngeminwe lapho abahamba khona besithi babangela i-COVID-19.
A new meeting has been brought in Africa. It's happening in Kenya, Zambia, and even in Zimbabwe. It happened to me where people are now saying,
sibona ukuthi sokule mithi entsha e-Afrika ikakhulu kumazwe e-Kenya, Zambia, ngitsho lakhonapha eZimbabwe, lapho abantu asebesithi abantu abale-albinism yibo abathwala leli gciwana le-coronavirus kumbe ukuthi bayi-COVID-19 ngokwayo.
Uqhubeke ethi kumele abantu batholiswe ulwazi olujulileyo ngezifo ezijeneyo njalo babe lozwelo kwabanye abantu abangabe bekusimo esijenele sabo. Sikhuluma kanje uthi abantu abaphila le-albinism bathole nzima njengabo bonke abantu elizweni asebephila ebunzimeni beziqondiso ze-lockdown ngoba iningi labo liphila ngokuziphandela okungasavunyezwa okwamanje okubachiya bengetholike le mali lenzuzo ezwayo yokuzithengela abakudingayo empilweni okunjengamafutha okuvikela ijwabu labo elihlaselwa lilanga kalula, ama-sunscreen lotions. Khona nje ukuthi bazame ukungena edolobheni besiyathenga imithi enzikini yalelo dolobha, uthi ukho bebhekana lodubo njalo lokusebenzisa imithi yama-sanitizer engakhambelani lejwabu labanye babo. Umnumzana Abraham Mateta oligqwethelele lwamalungelo abakhubazekileyo uthi lokhu kuphazamisa hatshi abale-albinism bodwa kodwa labantu abangaboniyo abaphila ngokuthengisa lokucela emigwaqweni.
Abantu abangaboniyo behamba kwesinye isikhathi bayabedinga ukuthi bancediswe ukuchapha imigwaqo njengoba imigwaqo yethu ayichapheki nxa ungela muntu ongawuncedisa. Ukuze bancedakale kutsho ukuthi kuyakumele babambane izandlela labo ababancedisayo.
Uthi noma nje umthetho welizwe we-constitution usithi abakhubazekileyo bengabo bandlululwa, i-lockdown yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 isuke yaba yinkinga enkulu ngoba sebebulawa yindlala behlezi emakhaya kungela ophathisayo.
I-lockdown leyi ibuye kubi ngoba abantu abakhubazekileyo abachatshangayo, akula muntu abacabangileyo kuma-statutory instrument lawo.
Abalesimo se-albinism bebevele bengabantu abahleli behlukuluzwa bebulawa, ngezinye zezikhathi belinyazwa loba ukubulalelwa izitho zabo zomzimba. Kwaba lenkolo yokuthi ziyelapha igciwane lengculaza ele-HIV khona kungasiqiniso. Imizamo yokuthola icele likahulumende kulolu daba isaphumelelanga ngoba ugatsha oluqhuba lomsebenzi lungasemukulanga incingo zalo. Kodwa uhulumende ubikwa eseke wanikeza imali efika ku-$300 kwabakhubazekileyo ngesikhathi se-COVID-19 ukuze bephathiseke. EleZimbabwe liphakathi kwe-lockdown eyalisa abantu ukuhamba-hamba mahlayana. Uhulumende ethi kabahlale ezindlini abantu ukuba bevikeleke kusifo se-COVID-19 esilokhe sihlasela ilizwe ngamandla okubonakala ngokuqansa kwenani labantu abatholakala belalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe. Direct from Washington, the voice.
Langa izanosi zomkhathi zisithi lonyaka kulakho ukuba lezulu elaneleyo eZimbabwe. Abalimi abanengi emaNdebeleni sebeveze ukukhathazeka ngokudula kwenhlanyelo lemfundiso khona okuthengiswa ngedola leMelika. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ingcishi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle, kodwa abalimi sebedaniswa intengo yenhlanyelo ebiza intengo ephezulu. Amavinkili athengisa okokulimisa abiza amachumi amathathu lanhlanu amadola eMelika, i-$35 umgodla wamakilogram alichumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-10 kg yomumbu. Umvundiso lamazambane akukatholakali okugoqela lenhlanyelo yamabele amancane. Umlimi umnumzana Maluba Mhlaba uthi okwalonyaka kuphambili ukuqansa kwentengo yenhlanyelo.
Lesimanga esikhulu kakhulu ngendaba leyo ukuthi inhlanyelo ikhwelile iye ku-$35. Ngambe nxa inhlanyelo izathengiswa nge-$35 per 10 kg, ngubani ozayithenga?
Omunye njalo umlimi wenkayi umnumzana Muhle Masuku uvumelane loMaluba ethi kunje abala la mali yokuthi balime lonyaka ngoba bengenelisanga ukuthengisa isivuno sanyakenye.
Abalimi bazathola nzima kulo umnyaka ngoba sokuleminyaka emibili bengenelisanga ukuba lenzuzo emasimini. Kusichu ukuthi gabalayo imali esesikhwameni. Enye into ezima kakhulu ngeyokuthi bafelwe izinkomo iminyaka emibili edlulileyo abalakho abangakuthengisa.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi ukudula kwenhlanyelo kuzakwenza kube nzima ukulima.
Ukudula kwenhlanyelo kusho khona ukuthi abantu lonyaka soze balime ngendlela efaneleyo. Lanxa izulu lingana bazalima indawo ezincane abaningi vele bangenelisi ukuthi balime. Kusho khona ukuthi silinde indlala enkulu kumnyaka ozayo uma ngoyiza laleziko. Kuyadingeka ukuthi uhulumende aphangisa ingenelele lendaba kufinyelele inhlanyelo echiphile ebantwini.
Qondisi wabalimisi eMathebeleland North ngaphansi kogatsha lwezokulima umnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi uhulumende uzaqhubeka ngohlelo lwakhe lokubatholisa inhlanyelo lomvundiso olwentwasa kulabo asebetshaye amagodi kagatshopo, kusiya ngokuthi umlimi ulamagodi ayisibanga esinganani.
Asimeni ngokuyathenga inhlanyelo eqotho ukuze sizuze isivuno esiqotho. Uhulumende laye uzancedisa ngenhlanyelo, kodwa inhlanyelo yalonyaka lomvundiso wakhona kuqonda kubalimi abalandele izifundo zokulima esikuthi ngokwentwasa ifumvutsa kumbe lokho esikuthi ngugatshompo.
Kuminyaka emibili emithathu edluleyo ilizwe belibhekane lendlala ngoba izulu belingani kuhle okuchiye iningi lisebunzimeni, kuthi izifuyo lazo zicuba zingela madlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukulungiselela ukulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021, yikho sebehle bakhalaza kusese lesikhathi uhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bonke baphathise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6412 abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe, kuthi asebefile sebengu-196. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.